Mugaro iri vagari vanoti kupara kwakaitwa mvura kuri kukonzera kushomeka kwemvura mudhamu remutiriki izvo zvinobveda kuti vatarisane nedambudziko remvura asi vamarapira vachidiridzira havo purazi ravo. Vagari vanoti vakaendesawo gwaro iri kuhofisi yegurukota remasvingo vaEzra Chadzamira pamwe nekukanzuri yemasvingo kuti vataurewo navamarapira kuti vasavharire guta mvura. Vatirenzi Gutuza mumwe wevakasaina gwaro iri vanoti vakapa vamarapira vhiki mbiri kuti vakute dhamu ravo mvura iyerere zvakanaka.
Gwaro redu tatida kuti minista vataura nevamwe vavo kumusoro ikoko vakwanise kuputsa dhemu yavakavaka muna Mucheke. Nekuti iko zvino zvavatotipa dambudziko kuti mvura muna Mutiriki haichatopindi. Iko zvino mvura ishoma nekuda kwekuti iri kubatikwa kudhamu kwavo ikoko. Saka isu sevagari tiri kuvapawo 2 weeks kuti vagadzirise nyaya yavo. Kana vakakona hanoona kuti tichatopinda musvitu tione kuti tingazvigadzirei kuti vabvise zvinhu zvavo izvozvo.
Vamwe vagari vanoti nekusaerera zvakanaka kwemvura yave kunzvenga mune dzimwe nzvimbo zvopa kuti itambiswe nevana vachityira kuti panogona kutanga kupararira zvirwere sematauro emumwe wemugari vamasimba mutsvairo.
Kuno kuward 1 and 2 kurengisiye kuvhara kwakaita mvura navamarapira kunotikanganisa zvikuru nekuti mvura yakuita shoma munzvimbo dzatinogara zvinova zvinogona kukonzera zvirwere zvakaita sekorera setaihood. Saka isu hatingachimwe chinonyanya kutinetsa ndechekuti hatingagoni kuti tipinde matambudziko akaita seuona kuda kuumbimbira kubva munhu umwe. Tinofunga kuti dhamu rake ndiro rakakosha, zvifuwo zvake zvemufambo rake ndiro rakakosha. Ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemaresidensi emuno.
Taka upgrade kuye muna Mucheke River to support mvura inoigeta 250 hectares zvechibage zvewit. Mvura iyoyo tinoishandisa kudiridza 250 musummer season, tinoishandisa kudiridza 200 hectares muwinda. Tinokohwa chibage chiri over 1,000 tons chinoenda mugmb yamasvingo chinoraramisa vanhu vemasvingo province. Tinokohwa wiki iri over 1,500 tons gore roga roga inoraramisa vanhu vemasvingo town. Chavanoda imvura inopinda muna Mutiriki kuti vanoda kuchikafu. Ike zvino ukaenda mumasherovha muna upfu vanoda mvura yakazara muna Mutiriki ende imwe inotoerera ichidzira naMutiriki asi chikafu hakuna chinoerera naMutiriki chichienda hamuna chikafu mutaweni.
Meya waguta remasvingo vakurini Maboke vati vakaona gwaro iri kuhofisi kwavo uye vari kuda kuita hurukuro navamarapira nezvenyaya iyi.
Vagamuchira chichemo chakatorwa nevagari maererano nekuvhakwa kwakaitwa mvura kumusoro inofamba nemucheke river navamarapira. Isu sekanzuro tichaedza kuti titaure navo asi inenyaya yekuti mvura isekanzuro hatina right especially pamvura inenge ichifamba iri mugwizi inokondrolewa nezinwa. Saka tichangoedza kutaura sezvo tiri kanzuro inomirira vanhu tingotaura navo tiwo kuti vanogona here kuti vapavhure kuti mvura ifambe. Hongu vagari vane kodzero yaiye zvavakaita. Zvakarezve tikatarisa zvaibumbiro remutemo pasection 77 inotaura access to water, mvura iyoyi inenge ichierera ndo mvura yanozoenda muna Mutiriki. Muna Mutiriki ndo mvura yanozodzokazve ichimwa kuvagari. Saka inogona kukanganisa kuvhakwa kwakaita kugona kukanganisa vagari kuti vawane mvura yakakwana sekukurudzirwa kwazvinoitwa nebumbiro remutemo.
Mukuru wesangano remasvingo United Resin Industries Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti vatambira danho revagari sezvo zvisina kunaka kuti munhu mumwe chete atorere dhorobha rose mvura.
Zvine zvakaitwa nevagari nokuti zviri kuratidza kuti vagari vava kuziva kodzero dzavo. Hazvonge hachingavi chinhu chakanaka kuti vagari vashaiswe mvura nenyaya yemunhu hwani anenge akabhuloka mvura uko achidiridza mupurazi make. Saka zvakaita vagari vari kuratidzira kuti havasi kufara nazvo uye vakakuisa petition kwavakaisa kumahofisi makuru iwayo. Tinotarisira kuti pane chini chatogwa kuti vatu vakwanise kuwana mvura yavo zvakangonaka.
Vagari vanoti vamarapira vakasabvisa dhamu ravo mukati memavhiki maviri vachandoratidzira kupurazi ravo uye vachavaendesa kumatare edzimhosva. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima nemvura vapere nzichiri sezvo vange vasingadairi nhare mbozha yavo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.